Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Mourinho. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yeminerals. Ende samambo, chinhu chakanaka kana maleaders vachishoropodza uori pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo. Akapiwa mari nekambani iri kumaina ichipira nyika, ichipira community yake, iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri right. Kwozotiwo zvekare vaMourinho vakataura kuti ivo inhengo yeza. Chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo. Vanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo weZimbabwe. Tochitarisawo response yavachiwenga kuna vaMourinho. Vachiwenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese, vakavatichirai makomba mutara mushipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption. Izvozvo zviri wrong. Madzimambo vanhu vanoremekedzwa, havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba mushipe. Ndinoona sekuti vachiwenga vanga vakutaura sekunge nyika ino yese it's a huge barrack. Vakushandisa command politics kumadzimambo. Ndinofunga kuti kunyange kudaira kwanga kuchiita madzimambo, vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa kwavakaitwa navachiwenga. Saka izvozvo tinozvishora, tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers. Vachiwenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika, asi havasirivo the absolute power muZimbabwe.
Vadzikiti, munoonawo sei tichitarisa mashoko emutedzero wemutungamiri wenyika uye zvinotarisirwawo kuti madzishe anga achiita?
Zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali, vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe kana kuti Zimbabwe dzinoda kuti dzivake nyika. Zvino kana vaakuita savachamisa kuti vakangoona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika, vanenge vapfeka jaketi risi, vanenge vapfeka jaketi repolitician and not a chief. Chief pamakuva atinoziva zvaanofanira kutaura nepaanofanira kugumira. Yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoedwa netipangezvopata vanhu hwakama zvavo nemutungamiri wenyika, asi vakaabusa platform yerufu kuita izvozvo. Saka tinoona kuti zveshuwa vachiwenga vakaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura vari mukugumbuka maererano nechitiko chimachizo, kuti vanoziva kuti pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzinofanira kuti dzitaurike. Nyaya dzakafanana idzodzo nokuti machifu agara vachipuwa platform iyoyo. Tikatarisa kutori nechisikanzo iripo nekuti dzakaitindonibeebodzi kuti magreenwages iwaienda inwriting. Hapana kudzimataurire nyaya yecorruption, havana kungotaura izvozvo vachiwenga. Hapana kudzimataurire nyaya yekuti pane zvakaipa munyika, asi zvakadzi matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba mazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziri public neni madishe hereditary traditional leadership irimo munyika.
Vamago, munoti kudi?
Zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo, zvati panyaya yeuori yekushora corruption, vachiwenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa naChief Mourinho. Vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi. Saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara neuori, ndaifungidzira kuti zvakataurwa naChief Mourinho zvinhu zvekuti vachiwenga kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona Zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi, vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu, but havana kudaro. Instead vakati hatidi kuchallengewa, munofanira kuchera gomba musvipe kuti izvi hazviitwi. Saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika. Chinova chirwere chiri munyika yeZimbabwe kuti mbavha ndodzinopembedzwa, mbavha ndodzinopiwa mukana wekutaura paterevhizhen neparedhiyo, mbavha ndodzinopiwa mukana wekuwana wekunoita mameetings nevatungamiri venyika, nekuti vanotaura zvavanoda kunzwa. Asi vanhu vakaita sana Murinyi vanobvunza kuti mari yemadiamonds iri kuendei, mari yemamwe maminerals iri kuenda kupi. Vanhu ivavo vakanzina vachivenga, cherai gomba musvipe kuti hazviitwe. That's very wrong. Zvinoratidza kuti tiri kuenda kumashure. Zvinoratidzawo kuti tariro yanga ine vana veZimbabwe pana 2017 kuti huori neculture of impunity yekuti vanhu vanoparambata, vanobira nyika vasina zvavanoitwa, zvapera. It's now a thing of the past. Vanhu vanga vachizvinyepera. Tanga tichipinda mukanwa wamamupere. The past is the future.
Petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti vari kuti vachivenga havana kushora uori.
Ko vazviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira nyaya dzekurapshini. Wafanira kungononoka havo goni wotopinda zvachimbo tozvarurirwa wotora nyaya dzisine dzekurapshini. Vachivenga vari kuziva kuti aya kuti kwokutoenda kana munhu achinge akadenga ayakatangana nenyaya dzekurapshini. Asi kana vasvika bhati rezveutongo hwenyika ndora vakanga vachitsura, hakuna anofarira corruption muZimbabwe. Hurumende inotorotora iye kuti dhibazi zero tolerance on corruption. Asi chifu vanoziva dhoro rekunonoka, vachinobvunza, vachinotaura, vachitoita maripoti, vototeera maripoti avo kuti otei asina kupindurwa. Ndozvinofanira kuchitora chifu izvozvo. Tobva tadzoka zvakare, vamwe vachivenga vangava nekodzi rekuda kugumbuka. Vanotamba kuti chifu vakataura vaya treasonous statement. Yava vakataura izvo vachitaura kuti the involvement of the army. Vanzwa waizvi nezvipi ara vasi maanda mukuru wavatungamiri vemauto. Saka izvozvo zvinokonzeresa kuti pamutemo vaigona kutosungwa chifumurini nemashoko avakataura iwavo. Asi vachivoneka vakazvindi kupisa vakati regai ndizovatsura pane mamwe madzishe, inyaya yekuti ndizishe